taita ola zimbapo muhle ndeipo hama dzangu tinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki uhlelo The Connection lilami uMike Hove. Today is Tuesday mhlaka 19 2019, Tuesday the 19th of March 2019. I'm your host zimbapo muhle Mike Hove. Alright, hama zangu Zimbabwe omuhle, tinomugamuchirai muchirongwa The Connection. Muine ni Mike Hove. Welcome Zimbabwe omuhle. I welcome you all to Studio 7's Youth Forum. Studio 7's very own youth program that tackles anything and everything youth related. Kodwa namhlanje, the program is not just related to abantu abasakhulayo, it's related to everyone. Ngenxa yokuthi the topic of discussion tonight is something that's affecting mainly the eastern part of Zimbabwe. However, the whole country is active, the whole country is affected. Over the past couple of days, we have given coverage to a natural disaster that has stricken Zimbabwe, stricken Mozambique, and of course stricken other countries within the southern African region, Cyclone Idai, which has ravaged the eastern parts of Zimbabwe. Now, to help me tackle tonight's discussion, I have, I'm sure early on you saw a sneak peek of my guest host, Mavela Sumhlanganya Huye.
Well, I feel honored to be on this program tonight. I know I'm not a youth, but I'm very, very excited to be here because this is a very important, and I actually happen to come from the area where this cyclone hit, so it's very close to home. So welcome everybody here on the Youth Show, which I'm co-hosting with Mike Hove. The cyclone, which kicked off in Mozambique on Thursday, the 14th of March, has thus far reportedly claimed over 1,000 lives in Mozambique. This is according to the Mozambican president, Filipe Nyusi. And it moved into Zimbabwe on Saturday, the 16th of March, claiming over what the Zimbabwean authorities say is 98 deaths. 217 are missing and 102 are injured. However, there is a possibility that this number could increase, Mike, because we are continually hearing numbers coming up. You know, some have been marooned, some have not been discovered yet. And we just heard that some bodies were actually swept into Mozambique.
That is correct.
So we're going to be looking at seeing at what is the final count.
However, Zimbabwe Muhle Lamhlanje, President Emmerson Mnangagwa visited Manicaland today alongside Vice President Constantino Gouveia Chiwenga in order to pay his respects and of course assess what is happening on the ground in Manicaland. Let's take a look.
As well as the infrastructure and the brick has been destroyed, so we can assess and determine what the government can do in terms of assistance. We need, and also are going to receive lots of material support from the UAE, where I am visiting, and other countries like South Africa, Botswana, Namibia, and Angola have indicated that we also want to know what our needs are.
Of course, Zimbabwe Muhle Limzwile uMongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa, Zimbabwe's very own president. President Mnangagwa also held a press conference izolo nezuro, during which he offered condolences to the families of those that lost people. And of course, he mentioned that there is a rescue team in line battling to reopen the blocked roads, which of course we're going to show you that of course they have been successful. Maf, Matigo.
He further mentioned that that's President Mnangagwa, that the units of defense force have assessed Chimanimani, whereby they were reopening blocked roads so food and safe water medicines could reach the people. Let's take a look.
Dangerous,
We're seeing the action, Mike, mm-hmm. that was taking place on the ground in mm-hmm. Chimanimani. And I could hear people speaking in Dau, that's my language, mm. right there, just, you know, really marveling at the kind of assistance that they are getting. But obviously, some are saying it's not enough.
Mm-hmm. Aiwa, zulukandaba lamhlanje limzwile umongameli Emmerson Ndambutso Mnangagwa ube ngale eManicaland ekhuluma labantu yena ethi ube bona ukuthi izinto zime njani ngale eManicaland. Kodwa lamhlanje kuhlelo sikhangela ukuxoxa lezalane lezimbabwe zonke sifuna ukuzwa kini ukuthi libona njani nangu tropical cyclone Idai hayi usephazamisile impilo zabantu ngale eManicaland. So ngenani kuhlelo zimbabwe omuhle lisitshela ukuthi nina njengezalane zezimbabwe ngenxa yokuthi le ndaba it's not just abantu abaseManicaland who have been affected kodwa izalane zezimbabwe jikelele lapha kwele melika abantu started GoFundMe ukuthi bathumezele imali ngale ngikhaya ukuze basize uZulu ngale eManicaland ukuthi bathuthukise ngenxa yokuthi izinto azimanga kuhle. So ngenani kuhlelo mthwakazi omuhle lisitshela umbono wenu ngodaba olukhona egudwini lamhlanje +12026192077 that's the number call nxa lifisa ukungena kuhlelo.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nasi tiri kutarisa isu dambudziko ratarisana iro nevanhu vari kugara muchimanimani kumasvingo nedzimwe nzvimbo dzakawanikwa iro dzichibatwa nedutu mpengo inonzi iyo cyclone Idai. Tiri kuona munguva yapfuura vanhu vazhinji vari kunzi vakarasikirwa neupenyu pari zvino tiri kunzwa kuti pane vanhu 98 vakashaya vamwe vawanikwa vachivigwa nhasi munzvimbo dzakasiyana siyana vamwe pari zvino havasati vawanikwa hama dzavo dziri kutochema dzichiti havasi kuziva kuti vari kupi pane dzimwe nzvimbo dziri kutotadza kusvikwa asi nhasi taona mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachienda kunzvimbo yekwamutare uye zvekuchimanimani uko vari kuti vari kuda kunoona kuti zvii zvingaitwe nehurumende mukubatsira takaona nezuro mutungamiri weMDC vachishanyawo munzvimbo iyoyi vachionawo kuti zvii zvanga zviri kuitika ikoko uyezve vakawana mukana wekutaura nevamwewo vakatarisana nenjodzi iyi taona zvakare vemauto uyezve vachitungamirwa navachiwenga vachibatsira munzvimbo iyi pane vana vechikoro vanga vakawanikwa ivo vachikukurwa nemvura asi vakawanikwa havo vamwe pane vamwe vakashaya pachikoro apa vamwewo vakazobatsirwa nemasoja kuti vaende ivo kunogara pari nani saka ndozvimwe zvatichange tiri kutarisa nhasi tinoona zvakare kuti hurumende dzenyika yakadai seBritain nhasi dzawanikwa idzo dzichipa nyika yeMozambique neMalawi neZimbabwe mari inosvika iyo £6 million tikaona European Union zvakare ichipa iyo €3.5 million kuti ishandiswe mukuedza imo kubatsira vanhu vari kusangana nedambudziko iri tinoziva zvakare kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kunyika dzakasiyana siyana zviri kuunganidza mari yekuti itumirwe kumusha neimo mumusha vanhu vari kubatanidza vamwe vane mabhurangiti vane chikafu vamwe vari kuya nemvura taona zvakare vaimbi vachibatana taona japreza achibatana nevamwe vaimbi vakasiyana siyana ana soldier love taona namaititi makomi comedian tikaona vamwe vakangosiyana sana ve Zim dance hall vakawanda na se colors vaona vachibatana na kapupi comedian vachibatana vachiedza ivo kuti vaone kuti vangaite sei mukubatsira imo kuti vanhu vakawanika vachitarisana nedambudziko re hurricane tropical cyclone idai vangabatsirikane sei asi Mike iwe neniwo tine basa rekuita nekuti tirikuona pane magofa ndini akawanda ari kuvhurwa saka munhu wese ari munyika nevava vari kunze chero uri muZimbabwe ino ndiye nguva yekuti munhu vawanikwe ivo vachibatanidza musoro pamwe chete vachibatsira vakasangana nedambudziko iri
vakanzwa kava mugava achiti asante sana iwe neni tine basa nguva yebasa yasvika
aiwa nguva yebasa yasvika Mike asi pane video yatanga tinayo yemamwe madzimai nevamwe vakawanikwa vachibatwa nedutu mupengo irori rekuchipinge rikai timboenda kuvideo iyoyo let's go to our video of the women tinzwe
gotwa Zimbabwe muhle ngibona ngani le video yakafiki but we have other videos so of course Zimbabwe muhle let's take a look at some of the victims as they tell the stories for themselves as to what happened with Cyclone Idai
and we understand their bodies which are floating some have floated all the way into Mozambique you know Lesotho is next to Mozambique and some of the peasants in Mozambique were calling some of our people to say we see bodies, we believe those bodies are coming from Zimbabwe. The total number, we were told there could be 100, some going as far as saying there could be 300, but we cannot confirm this situation. Our troops, the army was now walking on foot to go to Lesotho in order to go and assess the situation on the ground.
The Minister of Finance paid Malengang $50 million to assist abantu eManikaland. Abahlelwe ingozi le eka cyclone Idai. Imali zakhona zivela ku treasury njalo siyabonga ukuthi uZulu weZimbabwe ubhatala lama taxes abo o 2% tax konke ndawonye because sebenzisayo sibili ukuthi sinceda abantu eManikaland. Ngodaba oluka Idai the cyclone imali zakhona ziza ncedisa ziphathi zisibile kwakhe izikolo lama toilet lama roof adisoya ama bridge konke konke imigwaqo yakhona angibonani kuzaphathisa sibili
hayi uxolo Zimbabwe muhle uxolo lapha sizwile u Minister of Local Government u July Moyo kanye lo mphathi ntambo obona ngendaba zemali u Professor Mthuli Ncube as they were assessing and you know talking more mothers about what's happening on the ground Manzwa July Moyo was talking more explaining more what's happening in Kumanikaland and then Mthuli Ncube was talking more in Ndebele where he was saying could 2% now it's coming into play and it's assisting the people of Manikaland.
I want zvakawanda zvakanaka izvo Mike nekuti vazhinji vari kuti ivo saka chii chichange chiri kuitirwa vanhu vakatarisana nedambudziko iri. Regai timbonzwa kubva kune vamwe vakatarisana nedambudziko iro kuti zviri kufamba sei nyanya kuchimani mani regai tende ikoko.
Baba emurume wangu akasvika akawirwa nemba kubvaatira apapo ari chiu nekamwe kamwana kawaba mukuru wangu asi akasvika tikationa kakashe kutotsvaga patinofungidzira ndipo pakare pacho pane mazitomba saka dombe zvinoti tade kumbira kuti kana kune vana kwasi tichibatsirawo kuti chidini kukwanisa kutomutora
kuitika pakunaya kwemvura yakauya nemhepo yakanyanyisa kuzoti miti yechotange kudonha yadonha miti mvura yechibva yadini bridge rorobva ratanga kutotorwa kutorwa kwebridge rakadonherwa ngemiti
mvura
tasangana nenzara kubudikidza kwemvura cyclone Idai yatikonzeresere nzara
mhuri yangu handisi kuziva kuti zvakamira sei ikoko mberi kwacho kwandiri kuda kuenda nokuti network haisi kuita hapana transport maroad esi akavhara akazara mavhu kana akacherwa nemvura saka ndakutadza kuzoti ndofamba sei
Apo Mike, we're hearing from some of the victims who are actually explaining that, you know, what happened. And some of them are saying they don't know what to do now.
It's because, so
yeah, most of the bridges have really been destroyed. The roads have been destroyed. And everybody's distraught. They don't know what action to take.
Mm-hmm. Tokazo Moshe, libazwila abantu lawa. Abaphile eManikaland. Ibayakhala bathi, hayi, ucyclone udai lo usiphazamisile indlela esiphila ngayo impilo kuthiwa ama bridge wonke they've been destroyed kuthiwa imigwaqo enengi has been destroyed so abantu they don't know ukuthi sekumele benzeni bayakhala bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bathi sicela usisize ngale eManicaland so ngenani kuhlelo lisitshele umbono wenu lizwile ele on sichasisa njalo ukuthi kule zalane zeZimbabwe eziningi ezijiyeneyo that are doing ama different assistance efforts eZimbabwe sesibone abantu abaningi jikelele befaka ama $2 RTGS $3 RTGS besiza through iEconet njalo lizwile uMavelas echasisa esithi different international organizations have also taken a part into assisting ilizwe lethu leZimbabwe ngale eManicaland. Sike sachasisa njalo ukuthi lapha kwele Melika kule GoFundMe that started that was started by umnumzana uFreeman Chasi yena ophila ngale eOhio. As we speak, iGoFundMe has surpassed $20,000 I am at a TGS US dollars, $20,000 So gaining in Lishali Shombe I abantu bazamile. Lamhlanje kuhlelo sesi le nhlanhla ngenxa yokuthi sibele sike sathola ithuba salitshengisa ama video of abantu abaphila ngale eManicaland bechasisa ukuthi bona bakwenza njani so sifuna ukuzwa kini ukuthi especially laba asebezamile ukusiza those that have donated impahla izigqoko you know imali ukudla ngezinto ezijiyeneyo ukuthi what is your take on everything that's happening in Manicaland? Njalo, what do you expect ukuthi kuwenzeke ukuze labantu laba basizwe? Mother.
I think regate mboenda kuna correspondent wedu Loida Moyo uyakacha uraone vamwe nyanya ku Manicaland. Asi, as you know, Mike, it's not only in Manicaland where the cyclone actually had a major impact. We also understand that in Mashingo, there were some areas that were also really badly hit. But let's go to Manicaland now.
Tinotongo chemo ne nyika ne vanhu vese kuti tione kuti pane rubatsiro rungabatsire vari trapped mumisha umu vanhu vasina misha pekugara pasipo dambudziko guru nderekuti toita sekuti tirige vakashaika chekutanga tofanira kukoshesa vanhu vakati siya ndovatoda kuti titise tirige tozoona kuti zvekugadzira zvinogadzirwa zvigadzira ndofunga ndozvingaita kuti tiite tiende mberi sevanhu
kuti nhamo inhamo kana nhamo yadaiso yakutoda rutsigiro rwehurumende kuti rungatangire papi ruchiri kuma papi uye isu semadzimambo tarasikirwa zvikuru nharaunda yaka vanhu vakafa senzira iyo nenzira iyoyi zvinoshupa sere saka ndizvakuda kuti mimi nani nani tiise mwoyo pamwe chete toona kuti totangira papi vanhu ava vangaitwe sei kuti vachengetedzwe
vana vechikoro maECD achura neapa achiena kuchikoro saka izvozvi zvaamuchanisa rodhi hombe rodhi hombe vane problem nekuti ndorine mahedi vehicles saka taakuchira upenyu hwavana vedu especially kana kwachinaya kudai zvinenge zvaakutotyisa kana pakliniki pari padhuze taikurumidza kuti kana munhu akarwara todii tobatsirika saka izvozvi izvi zvaakutotinesa nenyaya yemvura iyoyi kana kumba kwangu inini kwakatoitawo disaster apo pakona apo handisi kutombogadzikana pakona ipapapo panhu zvokuti mukapaonawo munotoona kuti hapana kumira mushi panotoda rubatsiro rukuru.
Very harrowing messages there coming from people who are actually affected, because I hear a young mother saying that she's afraid, especially for her children that go to preschool, and she's saying she also part of her family became victim of the cyclone.
Kodwa mothers asambene ma Facebook page edu sibona ukuthi abantu bathini bese siqhubekela phambili twenda kune video edu yathapiwa ona kudamsasiwa and we bring him into the program. Ekhasini lethu le VOA Ndebele kulo sikhumbuzo umlalazi uthi hello there kwamukela kuhlelo sikhumbuso uPamela Khumalo uthi salibonani sawubona Pamela umsunduzwa Ndlovu uthi kunjani umsakazi mina ngiyaphila umsunduzwa wena unjani uGod knows moyo uthi sisonke we together God knows umthandeni Tshibale uthi hello sawubona umthandeni uMartin uthi sikhona lana hayi sakwamukela kuhlelo umthandeni uphinde wathi mina ngithi le mali ebuya eMelika bengayidli bayakhela abantu ama one room saka mothers pane umwari uthi suggest hanzi ayiwa mali iri kubva kuAmerica hanzi musaidye vakaima one room kuitira kuti vanhu vaone chi place yekugara.
Yekugara. Aiwa tinotenda vari pa live feed yedu yepa VOA Facebook page yedu VOA Shona tina Innocent Guru Kumba. As good evening, good people. Good evening kwamuri tina Telepi wekwamare. Mm-hmm. And you look beautiful sisimavi. Ah, nasa.
Kwa nini naye Maruta, this is a beautiful area.
Asi tinotenda. Musat Chikomi arikuti it's a national disaster. I think UN must intervene. Gogovanata varikuti Emmanuel Nyakonda, I see you, Hilda Nkomo, and may God bless our country, Zimbabwe. Innocent Guru Kumba arikuti Sister Marvelous and Mike Murisei. Mike wapinda wapa. Lillian Mguda, and good evening to you all. Gogovanata varikuti, oh dear, what are they ululating for? Philip Stafaboka arikuti Big Mike and Auntie Mavi. Murisei henyu. Shamiso chinotsimba hanzi nematambudziko akawira nyika. Simavi nesuo tinoti nematambudziko chokwadi. Telepiwe kwa mari hanzi oh shame. Mwari inzwai ngoni. Aregeti mboenda tirikunzwa kuti tine guest wedu aripo ano tichadzoka zvakare tichiverenga ma message enyu. Saka kana muri pa live feed yedu dzvanyai pakanzi share kuitira kuti vamwe vaone nesu uyezve kuti tigokwanisa kuti kana mapinda muchirongwa muwane kuye muchinzwikwa.
Bela zulukanda ba lumzilo umavela slinga kocho pelu ufa ushare ushelo njalo lifagala mahats njalo ma likes sibona ukuthi ai lamhlanje sivukela ngobunengi bethu. However, mothers joining us in our program today is our first guest Bridget Nyandoro. She is a member of the MDC, who is the youth league. So Bridget is also part of the individuals that are, you know, mobilizing people on the ground trying to help and trying to figure out what to do next. Bridget, welcome to our program.
Thanks for having me, good evening.
So, Bridget, you know what's happening in Manicaland. It's a sad story. However, we're glad to know that, you know, young people are taking it upon themselves to assist their fellow colleagues that come from Manicaland. And now, like we heard, Mashingo. What are you guys doing to assist these young people? Well, these people, not just young people.
Okay, what we've been doing so far as the Youth Assembly of the MDC is we've been mobilizing resources in terms of clothes, blankets, and other utensils that might be needed in cases like these flood disaster that we are faced with as a nation.
And how successful have you guys been thus far?
We have been getting very positive feedback from our members and from other people outside the membership of the MDC. I must say we are very happy with the response as the leadership of the Youth Assembly in the MDC. People are heeding the calls to help fellow Zimbabweans that have been struck by this predicament of the floods.
Ndombopinda ipapo sisi Bridget Moti tsananguroti ndezvipi zvirongwa zvamuri kuita sevechidiki vebato iro re MDC mukubatsira avo vakatarisana nedambudziko re tropical cyclone idai.
Okay, zvirongwa zvatiri kuita parizvino sevechidiki vemusangano mukuru munyika weMovement for Democratic Change ndezvekuti tiri kuunganidza zvatinokwanisa kubva membership yedu yemastructures zvinosanganisira magumbezi, mbatya, zvikapfu, matents, mamosquito repellents nezvimwe zvakangodaro-daro zvakawanda zvinoshandisika panguva yenjodzi yakaita seiyoyi. Saka tiri mubishi kuunganidzana nezvinhu zvacho. Tinotarisira kuti tichange tine zvirongwa zvatichafamba sevechidiki tichienda kunzvimbo dzakawirwa netsaona idzodzo kuManicaland nekumasvingo tichibatsirawo nepatinokwanisa kuburikidza nezvatinenge tawana mukutsvaka-tsvaka kwatiri kuita.
Pane vamwe vari kuti iyo inguva ino yekuti vanhu vasatarise kuti uri kubva mbamani kana kuti uri kupati yani. Muri kubatana here nemamwe mapato emunyika asiri renyu iro reMDC mukuedza kukubatanidza zvamuri kutsvaga izvi?
Dambudziko rakatarisana nevanhu vari kuManicaland nevari kumasvingo idambudziko renyika, harisi dambudziko rebato. Saka isusu sevechidiki veMDC takatarisana tine an open door policy yekuti tiri ku da kushanda nevese vangave vachida kubatsira mutsaona iyoyi atikutarisa kuti uyu abva kupi chatirikuda pambiri kusevha upenyu hweavo la kasara mukuwirwa netaona iyoyi nekubatsirawo kuviga avo vane hama dzavo dzakashayika. Saka for now ndingangoti politics aside tiri kumira kuti tione kubatsira vanhu zvisinei nekuti munhu uyu ndewebato ripi chatiri kungoda kusevha upenyu wana kuti vakawirwa nenjodzi vawana kuenda kuzvipatara vawana chekudya and the likes.
Aiwa pakanaka ipapo mombobatsa henyu sisi Bridget Nyandoro tichadzoka kwamuri. Thank you so much, Mike.
So izvulukandaba leunzwile unkosazana uBridget Nyandoro yena owebandla ele MTC uyasho ukuthi ai ibona njengabatsha they are mobilizing abantu bahamba ndawo zonke bedinga usizo, not just usizo lwempahla, not ukudla kodwa imali, nxa ulayo imali yokunikeza abantu. Limzwile uMavela uphinde wabuza ukuthi nina njengabantu abasha, are you willing to work across the board? Uthi yebo ngempela, uthe this problem is not just inkinga ayihambelani lo mhlobo, ayihambelani njalo uthi wena which party do you belong to, what not. Uthi hayi le ndaba inkinga yelizwe lonke kodwa to extend umbono ka Bridget lamhlanje mothers, we have another one of our young guests umnumzana, his name is Menashe Mthusa, yena njalo owebandla ele ZANU-PF. ZANU-PF youth have also launched their own thing whereby they're trying to help the you know people in the affected areas. Menashe, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana, onjani?
Ngiyaphila mina, ngiyabonga kakhulu.
So mnumzana usungenile kuhlelo, you know, as a country siyakhala, you know, there's a huge part of our country that's affected right now. Abantu bayakhala, abantu don't know where their families are. Uhulumende uyasho ukuthi 98 people have died. We saw over 100 people don't know where they are. Nina njengabantu abasha bebandla leZANU-PF, what are you doing ukuze lisize people that are coming from these areas that are affected by cyclone Idai?
Well, yeah, ngiyabonga kakhulu ngombuzo wakho. Into eqhakathekileyo ekhona kathesi ukuthi abantu bananzelele njengelizwe ukuthi kube le disaster enzakele eManicaland. Yizo esifikele singacabanyeli inasmuch as we ukuthi kungaba lento enjalo kodwa into esithusileyo looking at the destruction of property lempilo ezilahlekileyo khona ngane eManicaland. Thina of course njengebandla leZANU-PF we are all Zimbabweans, kodwa this disaster it would be folly to look at it in terms of party lines. Because it disaster late chaya izange ikhethe ukuthi lapha sesichaya bezanu-PF, sesichaya be-MTC, ichaye abantu abeManicaland who are Zimbabweans. So thina ZANU-PF is part of an organization that is in Zimbabwe, in the part of elama Zimbabweans phakathi, lati in our small way we have been trying to help and coming together so that we can throw in what we can in terms of help ebantwini beManicaland. It's disaster enzakeleyo, it's a national disaster, and rightly so uPresident we declare as a state of disaster what happened in Chimanimani and surrounding areas. We into civil enzakeleyo, and we are appealing to every Zimbabwean ukuthi la ifake isandla sakhe khonapho, afake umncana lakho ukuthi imsebenzi uye phambili.
Nina njengabatsha bebandla leZANU-PF, what exactly have you guys managed to garner so far?
Okay, Tina, as ZANU-PF, led by our National Youth League, the National Youth League, it has been mobilizing in Harare, mobilizing resources, and they've been, I think yesterday they went to Manicaland to go and donate the few things that they had collected from people, and the more things have been coming into our national, into our HQ, so things have been sent to Kulangale in Manicaland. And then also, through the National Youth League, about instructing our structures to locally in Manicaland, the provincial executive, lama structures, lama districts, lama wards, kona ngale eManicaland, they have been mobilized. Basebenza baningikhona, they have been staying there, as community lawo. Lokhu bekhona ngale in those hard hit areas, bezama ukuncedisana labe CPU, ukuthi whatever thing they can do. Because abanye abantu ihelp abayinika, especially from the youth league side eManicaland, it may not be material help, but the physical help yokuba khona, bethwala abantu, bencedisa ukulungisa izinto ezilungiswayo khona ngale. Ngoba ngale siyakwazi ukuthi kulama engineers, sizama ukukhangela bakwenza ni abe civil protection unit lawo baloka bakwenza bayancedisa khona ngayo kulamanye futhi amayouth asedeployiwe echimanimani hotel esincede kakhulu ngokunika irefuge kulaba bangalezela zihlo bakhona bakhona ngale we are doing the security, we are also helping with the cooking and everything else that's being done around there. So the youth league also like it's very much involved in this process.
Mnashe, wethi ngikubambe kancane ecingweni, and then we'll come back to you in 1 second ngiyezwa njalo ukuthi silomlaleli, so can you just hold on for 1 second and then we'll come back to you in a bit, ne? Mother Zanz pa Runari Tinemteri.
Hello, caller.
Hello?
Hey, tukisa ura nemi, muri kupi ndi mani?
Ni ndrimu Harare, ndi non di love much punda.
Hey, taura iti nzwi.
I think it's a media writer so far in Zimbabwe. Fun of the good tea, Rubatsiro, one are we for one. After you know, two weeks after the Rubatsiro, you know, we are Mushuri, Mugu, and Washaika. Rubatsiro, no fun of Gara, away for funny case. I got a very good town, which I will not touch. Why funny? Wagara wabiswa kunzimbuza leta see chimani mani mani chipingi kete kuti nozo basira wanu washaika zini zinokuwi
Aiwa mazwi makukutu saka munera mangwa na mungaone imi mune mazwi ape kutaura kuitira kuti pagare pane zvikwaniso
ndinoti nini tikona makambara akaita sana Econet Wireless kana Delta Corporation makambara zvisa mari yakawanda kwazvo I pagara pagaitwa mari munyika inozivikanwa kuti mari madisaster for example mari cholera mari echi yogara iripo kuitira kuti kana tichinge tabuda kunosangana nedambudziko toziva kuti tine mari kwete kuzomirira kupema pedo
aiwaaita
gara takaunganidza mari iyoyo yagara iripo
aiwa mashoko makukutu hanzvadzi muve nezuva rakanaka Maika Wakula Bay is actually coming in with a very good idea. He's saying that he's seeing that a lot of companies are coming together and putting, you know, money aside, like Econet, he mentioned Delta, he mentioned, you know, some other big companies. But he's saying that in his view, there should actually be a disaster fund that's set up by government waiting for such an event. In the event of cholera, the money would be there. In the event of a cyclone, the money would be there. So he's saying that the government needs to plan better for future because they knew about this disaster, but they waited and then waited for people to donate. So in his view, he's saying that it's important for government to have a fund that they literally, you know, collect well before something like this happened.
Hi, this is Lugan Dabalia. Muzumlaleli uthi hayi uhulumende kumele he must be more prepared for ama disasters ayezayo nangu cyclone idai ufikile wazi waphazamisa impilo zabantu abaningi ngale manikaland njalo emashingo kodwa bathi uhulumende should be more prepared imali kumele ibe khona throughout the whole time so that when instances like these happen imali khona ukuze basize uzulu it doesn't have to be a cyclone we are sure ukuthi ngesikhathi lesi yase cyclone sase cholera imali should have been there isikhathi sesifikile sase cyclone imali should be there regardless of the natural disaster umlaleli uyasho ukuthi imali kumele ibe khona lina lithini ngalokho +12026192022077 yoni nombolo yethu sithintene ecingweni ngenani kuhlelo ngobulingi benu saka mothers teach na Bridget Nyandoro parunari apa.
Asiti sataenda kuna Bridget Rigai tida kumboono zviri kuitwa nevamwe vanhu taona vemakereke nyanya. Nekuti nhasi kunyangwe edu tichivafarira ivava vemapato enyika vakadai seMDC nezano PF tiroda kunzwawo kune vamwe vari kuita mabasa aya vangava vari vamwewo vanhu zvavo vemakereke madzimai vari kubatana semaklabhu vemudiaspora vari kuita zvavari kuita tiroda kumbonzwawo kubva kwa muri nekuti nhasi harisi zuva rezvematongerwo enyika izuva rekuti Zimbabwe iratidze kuti iwe neni Mike zvii zvatiri kuita kubatsira avo vakatasangana nedambudziko irori so let's go ku video yedu yezvimwewo zviri kuitika muHarare uko vemakereke vari kubatana mukubatanidza zvinhu nevamwewo vagari vemunharaunda dzakasiyana siyana Thank you. Apo, Mike, we were looking at what's happening at the Presbyterian Church in Highlands. That video came courtesy of Kudamsa Siwa, who I spoke to earlier on, and he was telling me that as a part of, you know, his organization, Fresh in a Box, they have literally been collecting, you know, donations from all over in Harare, in Bulawayo, and bringing them to this center, to some church centers in Harare. And we saw there, you know, it's not only Kuda who's doing this, there are other people that are doing it. I saw a friend of mine, Sisi Dangarempi, is also sharing some pictures online that they literally gone to volunteer to pack stuff because, you know, there are people that are coming in to pack, there are people that are coming in to sort, there are people that are coming in to literally just put things together before they shipped out to either Chimanimani, Mashingo, or any other place where the help is needed.
Hey, Zulaganda Balumzwile, lapha lisandukubukela video. That video was shot at Presbyterian Church ngale Highlands e Harare. Umnumzana Ukuda Msasiwa, yena, he is the co-founder, he found a vale of a company called Fresh in the Box. Bona basebenza ngokusiza abantu ngokuthengisa ukudla okuchiyeneyo. Bona they were gathering izinto ezichiyeneyo, izigqoko, ukudla ngezinye izinto vele. Belenjongo yokuthi they're going to take all that stuff, beyosiza abantu ngale eManicaland. Yikho lokho ukukhona, yilolu dabo lukhona egudwini. Lamhlanje kuhlelo ngenani ngobuningi benu, msakazo omuhle. Saga mothers, let's just go back to our youth and then we'll try to get back Okuda.
Oh, I understand Kuda is actually on the line, so let's take Kuda. But I also have to mention that I also saw the Seventh Adventist were also doing something. They were rallying, you know, funds together and putting donations together. So there are different churches that have actually come up and, you know, really showing some leadership roles in this incident. Let's go to Kuda Msasi. Hello, Kuda.
Hey, how are you guys?
Aiwa, can you just give us an insight? Zvii chaizvo zviri kuitika panyaya iyoyi yekubatanidza zvinhu zvichabatsira vakatasangana ne cyclone idai?
Muharare munomu, we are collecting any provisions, any donations from anyone who's willing to give. Many, many organizations have got together at our central base right now is at Highlands Presbyterian Church, Irina Enterprise Road. Isusu, Fresh in the Box, Tiruku, Famba Famba, Chitora, my donations, Kupambibadzirano, if anyone are kutambudzika kufamba, kutambudzika na petrol, mazwano, and so forth. But because this is my basa, they will deliver Chwamba Famba Marare, Mbulawayo, Tukuta Chinonga, any donations, GM is a whole base, Kukupe Kwa Jinu. Kupe Kwa Matraks, I got all so far, and Kuneman Wakawanda, even God knows, a lot of people are there. Vachibatsira kupeka, kusepareka zvinhu, helping to load my trucks, and kubatsira kuti zvinhu zvacho zvikwanise kusvika kuko, zvikwanise kwamutare mangwana, and every day more trucks are going to be going there to assist. We've never seen this many people unite. I mean, Baba Twandi Enterprise Road, yanga kazara zvikuru, long queue yevanhu vanoda kupa zvinhu. Zvipo nezvinhu zvinobatsira mwana vacho variku vakarasika zvinhu zvakawanda kuchimani manoko.
Chanyanyo ndifadza kuda chawataura ndechekuti for once you're seeing a queue which is not related to you or looking for bread and just take us into that. What role are the youth playing from what you saw? Were they part of that queue? Were they volunteering? And what role can they play further on?
There's a lot of youth right now on the ground. I saw a lot of youth on the ground right now at Chibatsira. A lot of manpower is needed, even known right now more manpower is needed. Kubatsira kupeka is a big task. On top of that, my youth, they're sharing tweets, they're sharing pictures, they're making sure they're enthusiastic to participate in this exercise. I think it's showing that, you know, we can now get messages out quicker. using the, you know, the youth have got a very quick way of making information move around. So we're very grateful what the young people are doing right now in Harare, in Bulawayo, and all over the country. I know Manazenzele in Bulawayo have been collecting all day as well. Sakapane is a Rwanda collector. There's a lot of information moving around so that we can assist in getting as much aid as possible.
Kuda.
Hello.
Ngithi usuqalile na ukufundisa indebele.
Amina ngiyakhuluma mbichaka. I can put on the light if you want.
I guess I love it. First of all, shout out to you guys, what you guys are doing on the ground. It's really impressive. I see the spirit of Ubuntu reflecting throughout the whole nation. So shout out to you guys, especially abantu abasakhulayo. The work you guys are doing is really amazing.
Thank you very much, Mombasa. We appreciate your kind words. And, you know, in the diaspora there, a lot of people have been donating various means using my GoFundMe pages. I know enough filming, and a team, Pacheri Waka, they've got a good page which they've been raising money. Isusu, we've been letting people buy to our products, like Hope, matches, and so forth, through you to our website. And we've been making sure that all the proceeds, including any profit made, charges are going straight back into donations. And you can follow all our progress on our Facebook page. We're making sure we're very accountable and showing where everything is going.
Are you guys still taking donations?
Absolutely. So if you go on the GoFundMe pages, they're still taking donations. The EcoCash number is still active right now because the work right now is not even begun. I mean, people are going to need help rebuilding. People are going to need help, you know, getting the wardrobes back, the clothes back, and there's so much work to do. So it's very important that we don't stop donating. Right now, I really recommend some of the GoFundMe pages, like the Tipa Chedu GoFundMe page, very important, because those guys are very accountable. At least you'll be able to see where your money is going directly. We also highly recommend, if you've got EcoCash in Zimbabwe, EcoCash is matching the donations dollar for dollar. So if you send $100, EcoCash will give us another $100 on top, which makes the money go a lot further. So in other words, it doubles your donation. And like I said, this is a fresh in a box. If you go to hamper.freshinabox.co.zw, you can also, again, purchase a food hamper, an emergency hamper, and we will make sure that we buy the products, we'll take pictures, we'll send you, we'll make sure we donate it and make sure it goes to the right places.
All right, Kuda, could you please hold on to the line so that we take a call on here, Zonjalo Silomuni Mulaleli, and then we'll come back to you in a second, all right? Mothers, Tinemteri.
Hello, Paula.
Hello?
Hey, Trukutawara Nanuya Zemuru Kupi.
Siri Kubinga.
Kwaka di Kubinga.
Binga, kwaka oma zuwa jiti.
Hey, tipewo pungwa zenyu, kwaka shiko erene mpurai.
Kana drono haru.
Saka muruku wana seji, ruku itikeji.
Zvinosiririsa chaizvo. Ini ndiri kuda kubvunza kuti uko pamutare kunocherwa mangoda hapana homwe here kana kamari kakambochengetedzwa? Tinonzwa kuti hanzi kunocherwa mangoda ikoko.
Zvinhu zvatingada kutozobvunza hurumende nekuti sekuziva kwedu pari zvino hapana homwe iripo nekuti ivo vagari veikoko kwachiyadzwa vanotochema chemawo vachiti zvina zvinavo kumira zvakanaka ikoko. Pasati pamboita dambudziko irori recyclone idai. Saka zvinhu zvatichada kuzonyatsobvunza kuhurumende izvozvo kuti zviri kufamba sei. Asi tipewo mazwenyu ekupedzisira kuti mungada kuona hurumende ichizodii muna ramangwana.
Kune ramangwana tinenge tichishuvira kuti dai hurumende yaita gadziriro munzvimbo zvinowa rakaita dziiriri ratiri kusangana naro. Munoona kuno vakuru vedu tisati taberekwa vachizviswa kuna Zambezi. Government yaive yevarungu yakaita gadziro. Mvura yacho yaiuya mbijana, but ivo vakaita effort vakavapa transport kutransporta vanhu vese, nokuti vaiziva kuti dhamu rakavharirwa kuna Kariba richasuduruka richivhara mavaigara. Yaive government yevarungu iyo.
Aiwa, panzwika apa baba, muri kutaura imi kuti zvakakosha kuti hurumende inge yakarongeka mune ramangwana sezvamakamboona munguva yapfuura. Tinokutenda ye mochipedzisa yenyu nokutaura mazwi yenyu mashomanana mukupedzisira mukupeta.
Ine ndinokumbira vanhu vese muri vese muri dzese dzeZimbabwe kuti tibatsirane padambudziko rawira vamwe vedu.
Aiwa, tinotenda chaizvo, muve nezuva rakanaka.
Twalumba.
Bye-bye. Twalumba.
Usenu twalumba.
Saka baba vari kutaura ivo Mike kuti hurumende inofanira kurongeka. Vari kutaura ivo experience yavakaita ivo vachiti panguva yapfuura kuchiri nehurumende dzapfuura idzi. Vaiti paida kugadzirwa mune dzimwe nzvimbo dzakadai kuwana Kariba vanhu vakatorwa nehurumende vakanoiswa panzvimbo yakanaka. Mvura yacho ichiburiswa mbijana 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 zvichinge zvazogadzirika ndobva vazotorwa vachidzoserwa kunzvimbo dzavo. Saka vari kuti dai zvakadai zviri izvo zviri kuitika. Vabvunza zvakare kuti ko iyo hurumende haina here homwe kuchiadzwa uko. Yemari yakabva mumangoda ndikati zvinhu zvatichabvunza hurumende asi kuziva kwatinoita pari zvino hapana.
Hai Limzwile mnum upinga ubekhuluma lapha ecingweni echasisa umbono wakhe. Ngibona ngani mothers eningi labantu keep asking kanti uhulumende lo why doesn't he have money set aside for our natural disasters? That seems to be the common question that a lot of people are asking. Kodwa mothers, let's go back to our guests. Kulabanye abalesifiso sokungena kuhlelo, so let's wrap up with our young people and bring up more of our guests. Let's go back saqala lo usisi uBridget Mzwale Nyandoro Mchiripo Paranare.
Yes, we
did. Okay, so looks like we've got a long queue of other guests that are waiting to join online. So my question personally before, I don't know if Marv has other questions. However, my last question to you is, where exactly do people go and donate if they're looking to give you guys some goods?
Okay, we are taking donations right now. We have got a department that we have set aside in office that is receiving the donations from people at our head office in Harare in town. It's number 44 Nelson Mandela, which we now know as the Morgan Tsvangirai House. People would know it as Harvest House. That's where we have people collecting, those who are able to go there. But maybe if people have their donations and they are somewhere, we can always arrange the pickup. You can call on number 0785-343486 and we will be able to come and pick up the donations that the people have to assist the fellow Zimbabweans who are in this disastrous situation.
Inini maybe zvandingada kuvhunza sisi Bridget ndezvekuti tiri kuona vazhinji vari pamalife feed ndamboita imwe kusini vanga vachiti inoyi inguva yekuti vanhu vasatarise kuti uri kubva kumba kwani kuti uri MDC uri ZANU-PF nekuti disaster iyi payakauya kucyclone haina kumbochuza kuti unoenda pamba pemunhu weZANU-PF kana kuti weMDC. Imimi sevechidiki zvii zvamuri kutaura end up ndoda kuti mutaure naMunashe tine mukomana weZANU-PF ari apa. Mkoma Munashe, ndoda kuti sisi Bridget mutaure na mkoma Munashe mchitaura vamwe vachinzwa kuti zvii zvamungataure panguva iyi kuti vanhu vabatane nyanya vechidiki vabatsire vasina kuti uri kubva kumba kwani uyezve uri pati ipi.
Okay, what we can say as the young people, like we have alluded to before, the problem that is that our fellow citizens are facing is a national disaster, is a national problem. Kana mbuziko rauya sekutaura kwenyu harisi kuenda kumba kweZANU-PF, harisi kuketa kuti uyu ndewe MDC, uyu ndewe Zipra, uyu ndewe chii. Saka munhu tisati tava vanhu vemapolitical parties, before I am an MDC member, I am a Zimbabwean. Saka ndiri kungokurudzira vanhu kuti tisati tambofunga kana kutarisa kuti munhu uyu ndewe bato ripi, kana kuti titarise kuti iarea ipi kwakavhoterwa bato ripi. Let's face look and think, because before we belong to any political party, we are Zimbabweans, and that should bind us as Zimbabweans. That should give us a heart to say, let me help the next Zimbabwean who is suffering. And to everyone who is listening, it's time to think as Zimbabweans. It's time to think not as an MDC person, not as a ZANU-PF person, but it's time for Zimbabweans. When it's time for election and everything, we will then divide ourselves according to the parties that houses us. But for now, it's about Zimbabweans. It's about saving lives. It's about helping those who are in need. So let's put the political parties that we come from aside. Let's help each other in every way that we can.
Aiwa, mazwi makuku kuti tinokutenda ichaizvo. Sisi Bridget andisi mukoma munashe muripo irapo.
Munashe usakonekte mwene.
Ya, ngisese khona.
Right, umzulu sisi uBridget ekhuluma uyasho ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu ukuthi njengabantu abasha. I this thing of when uyizana PF mina ngiyi MDC when I you belong to Kupe when you belong to whoever akulandaba sekuyisikhathi sokusibambane njengabantu abasha sisiza abantu bethu. Wena uthini ngalokho?
I think wathi uBridget awukhulumayo iqakatheke kakhulu. Uqakatheka ngoba uqinisile nxa isitsha. I think I said it in my first intervention ukuthi into leyi it will be mischievous ukuthi sithi MDC ithini ngakho, iZANU PF ithini ngakho, whatever party ithini ngakho. What is important at this stage ukuthi amaZimbabweans athini. The fact ukuthi kube le disaster le, we cannot then say we should come together simply because there is a disaster that has come to us. The coming together of young people should be something that is, you know, ngoba ama problems I face as a Bridget as a young person are the same problems that I face also as a young person within my own political party. So the coming together of young people, especially at this stage, let us call what happened then in Chimanimani, maybe the Sarajevo incident that has then caused the Zimbabwean young people to come together with one cause. And the intuition of Chimanimani lay, that is an example to young people, we can come together and then we can help each other, especially now we have issues. And we are so good to make school, we are together, since it's a bullet disaster. We are together into a million corner. Ebantwini singakakhulumi ngama disaster but sikhuluma ngokuthi sonke singabantwana abeZimbabwe regardless of political affiliation, regardless of church. I was very much inspired into ngibone mini people were coming together at Presbyterian Church. No one said I'm not going there because I'm Anglican. No one said I'm not going there because I'm SDA. People went there because they knew that it is a Zimbabwean thing, it is a Zimbabwean cause. So it's the same thing also for us young people. I think we need to come together and be young people that know which is future ephambili, is future thina itabanika zile future young cause. So I agree with Bridget.
And then umbuzo wami wokugcina Tinashe, and then we have to let you exit Tinashe. Munashe, and then we have to let you go. Uxolo Butomi. If someone wants to donate benikeze nina izigqoko ukudla amanzi ophuza ngezinto ezijeneyo even imali kumele baye.
Hello.
Usakhona ecingweni uyangizwa na?
Yeah, ngiyakuzwa.
Bengithi umbuzo wami wokugcina and then we might have to let you go. If someone wanted to donate either ukudla amanzi okunatha izigqoko ngezinto ezijeneyo, where do they have to go?
Okay, first and foremost, Tina, ZANU PF, we have had ZANU PF HQ. Abafuna ukudonate, they can go there. The youth league has set up a command center. That is day 24 hours, local receiver is into Yeshamba Chimanimani. Secondly, there is another command center which is based in Emanikal and Konangale. There's one in Chimanimani and another in Mkare. Lapava collector Konizindo. Another way foot of good donator, we donate through our organizations like EcoCash. EcoCash is also taking our donations about $25. They also put $5 on top of it. And any other avenue that people can donate through. This is not really about who has collected more donations, but this is really about how which donations are going to which place and which affected people are being helped by these donations. So Tina, as ZANU-PF, we are very much helped with the matter. So if you want to donate to our neighborhood, ZANU-PF HQ, we are very much welcome to receive that. If you go to Chimanimani, there is a command center from for ZANU-PF Youth League in Mutare, there is also another command center.
Yebo, Nasha Mthusa, thank you so much. Ungena kuhlelo Putam.
Okay, thanks,
guys. Right, Mothers, one of the things that he said that really stood out to me was how you highlighted how it's unfortunate that it took a sad situation, a disaster to happen, for Zimbabwe to garner together regardless of race, creed, age,
religion,
political beliefs, or color. Anything. That's the one thing he highlighted, and I love the fact that the young lady from MDC, Nayo, highlighted the exact same thing. However, Mothers, ndikunzoti nemumtereri wedu parunari anotifarira zvikuru sa.
Regating kwavaritizwa. Hello? Hello?
Hello?
Tiri kutaura nani uyezve muri kubvi?
Na mkoma Donald wa mazawa ose.
Ah, makadi iko mkona mkoma Donald. Mungo ti ga kuto tito roo gamu. Tawra iti nsi.
Wala iti zidima vena mkoma maita basi.
Mm-hmm.
Ndiyo nangu sobuti inyai, sinyo tinezei. Tetema se, kiro tika tedua, tidu kutendeka na panguwa ino ilambu ziko. Tufangu kwa shanda panguwe che, tese wana se muri esimba. Yeah, ino zo kasi, kutu kwa nito so chakwa, kutu unote une oangane responsibility ya kutu ngele zawani. Yeah, mwenyeku. Kwa unote urume ndi edu. Kaka urume ndi edu nge inipa ino tiko newe. Izume, zose nga ye tinga tinga ita seku dama, sekuwa wanengu wa ita ora evo. Yeah, ino tika pande kutu mashoko, mfamiswa kwa oka. Nika mebi kuchiri kutu nesei. Izaone kwa hivyo sinu kuti mabuza tajitemba na mabuza maji mabuza haya haba ziri mbani mbura matizi la sosha hivyo anoti hapa papachasi giki kipa na mabuza
mhm
sinu funga unge ziri pambe kine masetlet haya umdenga nukwasa kutipa ziri za pangpamsoko mashoko sambori la ene chii zato kudapache
mhm ayo wa mashoko makukutu haya mkoma
kaka ndo zoka sipa kuti nyaya zi Pane penyuro zedu zino nyaya kuandibwa nipe matunge kwe nyika.
Mm-hmm.
Kutu mtunga miru nyika ni huru mende wale mkua mauto. Hizo zon gati mbo sushia panche. Naka pata tona kana zunene penyuro za tute za kunoku. Kana pakata a matter of national concern. Ino wano manyana nyaya iyo yo kwete mungu manyana huru mtunga miru. Tosi zwa hati mtunga miru nyika ni huru mende.
Mm-hmm.
Asika na pati pata ya cyclone.
Mm-hmm.
Nyaya ngaimbo wa ya cyclone. Majingu za wano riza ya. Kawa majingu seku za wano kukuru zira wano. Kukuru zira wano. Awe neskambeni. Zire nge shidiwa.
Aiwa, ayo mashoko makukutu.
Saka ndora kukuti, zinji zoto niya kuperia kuzo nyika. Nyika meru pati nepenyoze, huru meende zidu. Dozi mjona nita kujitua na kumashure shure.
Aiwa, icho kwa dimko Donald. Nukutenda icha izo, muwe nezu warakanaka.
Aina basa, mungo pao wangu mkana.
I think sebu iskati, so kutu Donald afundi sindebe.
Yebo.
Sesfigi. Voto ziluga ntaba lingeni, legushle longo bune ngebenu, nyabo, ngakakulu, si bonu kutabantwa tine, kasi netu, ele VOA ntebele. Alaska Nkosi uthi ayoba Nkosi uPamela Khumalo uthi one room not enough lapha uPamela seems to be responding to umlayezo lokaMthandeni ethi abantu kumele bathole ama one room mothers uPamela uthi I don't believe ukuthi one room is enough kodwa uPamela lapha ngibona ngani uMthandeni saying they must build a one room for each person yena owalahlekelwe indlu uBrian Thabethu uthi add ngicela ufakele inombolo yakho uBrian and then sizakufonela uPolite uthi I'm not going to donate through ZANU-PF, sorry, excuse. Polite lapa umnumzana lumzile umunashi uti akulandaba uti are you donating through ZANU-PF, through MTC or through whoever as long as you're utilizing your power to help abantu abaswelayo alemani kalend.
Mhm, regate mbochingamidza vamwe vari pa live feed yedu Mike. Asi tichidaro dai tamboona zvataona zvichitika ku Presbyterian Church pa video paipe tikoke simba kune avo vasati vaendesa ma donations avo kuti vaone zviri kuita vamwe. Nekuti chiri kufadza pari zvino ndechekuti havasi kutarisa kuti ikala ipi, uri kubva kupi, mbamani, pati ipi. Vanhu vese vari kungounganidza zvino vari pamwe chete. Gumisai chiramba ari pana kuti ndifonerei Musachikomo ari pano Kelvin Dennis Let's keep helping. Regati tore kola. Hello, kola.
Magadi zini.
Tiripo, magadi. Watukutuwa na nemi muri kupi anjwazi.
Tiripa, betfana.
Taurai chinsi.
Nginye tira kutubaya urumende ya yeja kubetira nepozi pa ine mkurina. Yeja kutuwa panish. Panevo usu arvusha ito. Kwa chingete jaswa kanaka. Uye nikuchaga. Nekudunito. Wesa anichini. Rangu ni kachitamba ni javu kwa chupa kibitira
Saka imi kwa muri kupotuwa na ukupanesha muri kuita ili muri kubata ni za muri pamwechete makambo fona ili kumusha muri kuita si
Isi zino kupotuwa na kagawa tukubata ni za tukumwechete Shukiti zino zino nasa tende kakenda Saka zino zake kita zenda kupera kumwezi
Imi iku kwa muri kushanda ni embassy iku uko Yes Zimbabwe ili mpotuwa na wakati unza izu ni iku uko
pamwe chete ni Red Cross.
Pamwe chete ni sanga no Red Cross, mate. Aiwa, tinotenda zvinofadza chaizvo. Muve nezuva rakanaka regai timbowo taura nevamwe vari palive feed panapa. Kudzanai Alvin Sparrow Jakarta. I'm sorry for those people. Rest in peace those who lost their lives. Zvinorashe mangena. I'm so sad about the disaster. Tinaye Nyamadza, once please government must look to the community as they did the time they were looking for votes. Air Force ndo kubasa kwayo kwekubururuka vachiyamura vanhu vanenge vakamirira kuti vachauya. Saka vari kuti government parizvo nonga ichishandisa vanhu vakadai seveku Air Force nevemauto avo vataonawo nhasi zvechokwadi vachibuda vachienda kunobatsira. Richard Mpfupi ari pano atindifonerei. Boaz Jaguranzi, chiri kufadza kubuda kwa president kundonzi kunoratidza kunozviratidza kuvanhu. Ndiboaz ari kutaurawo uyu. Over to you, Mike.
Yeah, I cast there too. Ngibona abantu sebefaka ama hearts lama likes so late to the program. Abantu bathanduzi kwenza izinto so last minute. Brian Sabethu wazi wayifaki nombolo njalo. Martin wa lie uyifakile nombolo kodwa isikhathi 2 zwakazomuhle. Next time I will put you at the top of the list. Namhlanje lingenile ukuhlelo ngobuneki benu. Thank you so much. Oliver Lisayo ngenjabulo. Igaba lami nguMike Hove. Let's meet on Twitter at BigMike3, BigMike3.
I'm Marvelous Mtlanganya Huye at I Am Marvelous.